tichanga kugara mutinhu wa South 1996 mune nzvimbo dzanga dzakasiyiwa zvichinzi dzine mapublic creche mamwe mapublic schools but kusvika nhasi unoyu hamuna chinonzi chikoro mutinhu wa South. Takaramba tichitsvaga rubatsiro kune marelevant authorities but hakuna chakabuda. Harare Residence Trust yakatibatsira pamwe chete neveZimbabwe Lawyers for Women Rights. Tikaramba tichifamba tese.
Manga muchiedza kumbotaurawo here nevekanzuru vacho?
Takavanyorera kakawanda havana kutipindura. Tikanyorera zvakare veMinistry of Education. VeMinistry of Education vakazviona zvakakodzera zveshuwa kuti tanga tichifanwa kunge tine chikoro. Vakabvuma mhosva yavo kuti tanga tichifanwa kunge tine chikoro mutinhu wetsouth. Vekanzuru vakazoti muresolution yavo ya2018 taona zvakakodzera kuti tinhu wetsouth is in need of a primary school. Saka takuvapa mari yekuti vavake chikoro. Ofuchi mari yatakanga tapiwa yakanga isingavake chikoro chemutinhu wetsouth.
Chaivakwa kupi chikoro ichi?
Yaivaka chikoro nearby sebabu. Saka takavabvunza isusu tikavanyorera petition kuti mari yamatipa iyi muna kutipa isusu stand number iyi haiwani kwemutinhu wetsouth. Stand number yedu yechikoro 2164 apa hapana chiripo. Nhasi unoyu takutoona kuti parikunzi padwa kuvakwa magarden flats. Panga pakutodevelopwa pakatoiswa maroads. 2165 parikutoinzi yatova shopping center asi painzi panofanira kunge paine primary school nesecondary school. Zvese izvozvo hapana, zvakashinjwa mashandisirwo.
Pane mutemo here wanga uchityorwa nekanzuro apa?
Harare City Council yakaviolata my rights edu, the right to education yevana vedu yakaviolatwa. The right to be heard isu sevagari havana kutinzwisisa, havana kutinzwa, havana kutipa mukana wekuti vatinzwe. Vari kungotitaura kuti havasisina land. Ko land yedu isusu yekembenge yagare iri yechikoro yakaendepi?